Ndakazvarwa kuHarare, Zimbabwe. Mai vangu ndobva vaenda neni kuBotswana ndine 6 weeks. Ndakadzidza kuBotswana for primary ne secondary school. Ndapedza secondary ndakaenda kuSouth Africa for university. Ndikatanga first year yangu ndine 16. Saka ndakapedza high school ndine 15 years and ndakajamba grade 3 ne form 3.
Vabereki vako vainzwa sei panguva iyo wainziwe uwanikwe uchijambiswa mamwe maclass?
Kwekutanga vabereki vangu vainge vari a bit concerned nenyaya yekuti ndijambiswe, mainly because vaisada kuti ndizonge ndiri panguva yakaoma in terms of coping ne syllabus dzevana vanga vari mberi kwangu. At first vakamboedza kuramba, but teacher vangu ve grade 3 maitaderera iko kuBotswana vakasuggesta kuma parents angu kuti ndijambiswe because ndandiri mwana angaine a lot of energy. Ndakaona doctorate re industrial psychology. Basically zvazvinoreva ndezvekuti basically ndinoongorora zvinoitika pakati pevashandi nevashandirwi.
Zvakamira zvakadai, imo muno muAmerica wafambirei?
Ndafambira academic conference inenge ichiitika kuLas Vegas, inenge ichitanga musi wa27.
Iwewe zvii zvaungataurirawo vamwe vasikana vechidiki vari kudawo kuita maPhD sewe, zviri nyorere?
Zvandinonzwa mumwoyo mangu ndezvekuti everything is possible as long as munhu achitenda muna Mwari. I'll just advise especially vasikana vechidiki kuti tisiyane nezvakawanda mulife. Upenyu uyu hune zvinhu zvakawanda zvinotapira nezvisingatapira, and at the end of the day it's important kuti munhu azive chaanenge achida, especially issue yevakomana. It's very important because zvinodestroy vasikana vakawanda. Iwewe funga nekuziva nezvezvauri kuda mulife mako, pursue my goals and my ambitions ako, and then everything else zvinozouya kumashure.